Vamudede avo vange vakokwa nekomiti kuzopa umbo maerano nebasa ravo rekupa vanhu magwaro ekuzvarwa zvitupa pamwe nezvimwe. Vati makore avo haanei nebasa ravo, vati vanogona basa ravo zvakanyanya zvekuti sangano reAfrican Union pamwe neUnited Nations akatotuma nyanzvi dzavo kuti dzizodzidza kubva kubazi ravo. Vamudede vaudza nhengo dzekomiti iyi kuti kana dzichida kunzwa makore avo ekuzvarwa, dzinofanirawo kubvunzawo vamwe vashandi vese vari muhurumende. Vatiwo pane vechidiki vakawanda muhurumende vari kutadza kuita basa ravo, uye makore haanei nekugona kunoita munhu basa. Nhengo dzekomiti iyi dzange dzichida kuziva kuti sezvo vamudede vakura, havasi kuremerwa nebasa here. Zvichakadai, vamudede vaudza komiti iyi kuti munyika mune vanhu 10.4 million vanokodzera kuvhota, uye 5.4 million vanhukadzi. Vatiwo pane vanhu vakawanda vasina zvitupa. Vatiwo pane vanhu 1.7 million vakashaya kubva pakaitwa sarudzo dza 2013 kusvika pari zvino.
Kukubvira muna 2013, toda kuti muone namba yatinayo pano yemadeaths yevanhu vakafa is about 1.7 million. Just after the last election kusvika patiri izvino, makombiyuta zvedu anogona kutitora zvese izvi agoita analyze kunyatso kupai kuti ichi ndinai figure. Inotyisa kai.
Nhengo dzekomiti iyi dzaudza vamudede kuti hadzisi kufara nemashandiro anoita mahofisi avo, vachiti vanhu munyika yese vanonetseka kutora magwaro ekuzvarwa, zvitupa nemapasipoti. Mumiriri wemusikavanhu muNational Assembly vaProsper Mutsiami vati vanogara kutaura nezvedambudziko iri asi hapana chiri kuitwa navamudede.
Zvazviuita dambudziko ero nezvagenero nehistory tagara tichitaura tichisangana sekomiti panapa, ipenu muri kufunga sei kuti nyaya iyi ingabatsirika sei? Uyezve handizivi kuti hamuona kuti pana hazvisi kumushupo here nezera renyu kuti muzvibatsire? Hazvikwanisiri kuti mumberi kana zera richidiki vambopuwa solution iyi imimu mosorora.
Asi vamudede vati vanoziva matambudziko anosangana nevanhu zvikuru sei kunzvimbo dziri kumiganhu nedzimwe nyika, uye vari kuita zvese zvavanogona kuti vaagadzirise.
Taakutaura nenyaya yeborder area Chipinge. Chipinge yakaoma, haisi kutamba nayo kwete. Chipinge iri worse than Botswana pamusana pekuti vanhu vanongopinda kana totora mutare chaiyo iyo mutare. Mukaenda musakubva kuvuya kukunoona vakomana vakawanda kwazvo vari kubva kumiruko, vari kuda mabirth certificates, vari kuda zvitupa. Kana mavapa madocuments iwayo, vaakumhanyiwa kunotsvaka basa. Saka maofficers edu paground vanoda kuti vaone kuti chokwadi, munhu uyu ndewedu here.
Panyaya yekuti pane vanhu vakawanda vakabatwa-batwa pagukura hundi vari kunetsika kutora magwaro, vamudede vati vanonyoresa vanhu munzvimbo idzi nguva nenguva, uye havana kuona vanhu vane dambudziko iri. Vati bazi ravo rine mahofisi munzvimbo dzese idzi, uye vanhu vakasununguka kunonyoresa kuti vapiwe magwaro avanoda.
Ndakanopedza sondi ndiri kumatebhelendi ndiri kuchorocho, ndikabva ndikaenda zasi uko ndichinoona kuti zvii zviri kuitika. Ndikaunganidza madzishe ose tikataura nemadzishe, madzishe akapedzisira kuti akwete, imimi vanhu vedu muno ndimi musiri kuda kurejista vanhu. Mamwe madzishe vachitaura kuti vamwe vanouyana namalaicha, vana vanobva kusouth africa. Hazikanwezi baba wake ndiani, anongosiya dhamba pana amai. Hazvisi nyore izvizvi.
Vatiwo vanhu vanofanirawo kuziva kuti vanotevedza mutemo kana vachipa vanhu magwaro, uye dzimwe nguva vanhu vanotobvunzurudzwa vasati vapiwa magwaro aya. Vatiwo pane vanhu vekune dzimwe nyika vakawanda vanoda kuwana magwaro emuno zviri kunze kwemutemo, uye bazi ravo rinoita basa neungwaru kudzivirira izvi. Vamudede vatiwo nhengo dzekomiti dzakasununguka kuzoona mishina yavanoshandisa pakupa vanhu magwaro. Sachigaro vekomiti vachinga Dhuve vaudza vamudede kuti vanhu vakawanda munyika vari kunetseka kuwana magwaro, uye vanofanira kugadzirisa nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.